manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakamira uchimhanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose.
Vanhu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neNew West Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwa Brooklyn Express rabatira moto.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wekuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Zimbabwe Warriors yotamba neLiberia musi wesvondo mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwa Brooklyn nezuro usiku kuWest Nicholson kuGwanda mumugwagwa unoenda kuBakebridge. Kunyangwe hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi, mukuru wekambani yeBrooklyn Express vanxobile ndovu, vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. Vandlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti muchikairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai Nyaradzai Chivi vanobva kumberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakamira uchimhanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose. Ndo zvinhu zvandakaona, vamwe ndikadobuda wina pawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotsvira mubhazi. Panotaridza kuti pakadhuvuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi, vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kumunhuhwi wakangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune truck revako. Vanhu vakangoti ano pamwe itruck rikatiri overtake, saka tiri overtake pana pamunoona zvizviya zviri kungoramba zviri zvichikontinya. Saka ava vantu vakatoti ano madai kuti muchipaka timboona kuti chii chadi chaitika. Saka the moment yavaitika mabreki vachitoti ivo vari kupaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti pfuka one zvokuti kundomira kwakandiita bhazi. Bhazi rakatomira moto wazara mubhazi rose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Isu polisi wa Zimbabwe Republic Police inoshungurudzika zvikuru netsaona yakaitika yakashaika vanhu vanokwana 42 26 vachibva vakuvara. Tsaona iyi yakaitika musi wa 15 November kuma 2300 hours along Blawai Bridge Road pa 181 km peg ne West Nicholson Business Center. Asita ivakashaikira mutsaona iyi hatisati tanawo, uyezve tinoda kuti hama dzavo dzese dzinge dzazivi. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi, mota kana chii kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel, diesel kana petrol kana vachityaira mumabhazi zvine njodzi.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorwa mune chidzidzo ichocho, asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi. Hongu pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakuitika, asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi vari pamusoro pebhazi iroro kuti bhazi iroro ranga rakaongorora zvakanyanya zvekuti chero iye sinda iyeye pamweya ndakatise panhu panopisa ndongoraveri bhazi iroro rinogona kunge rarisopisa rese zvaro ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRusape yakauraya vanhu makumi mashanu. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro, sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Evans Zininga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechigumi nemumwe. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Afrika izvirumure kubva mukurarama nerubatsiro rwenyika dzekumawirira. Mutungamiri weRwanda varivo zvakare sachigaro veAfrica Union vaPaul Kagame vanoti vari kutarisirawo kuzivisa musangano uyu zvavakawana kubva mutsvakurudzo yavakaita kwemakore maviri yekuti nyika dzemuAfrica dzingazvimiririra sei pamwe nekuchengetedza mari. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvakakoshera nyika kuti mutungamiri wenyika vapinde misangano yakadai, sezvo zvichiita kuti izwi reZimbabwe rinzwikwewo nedzimwe nyika.
Sekutanga, zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica. Zvakare zvinotiratidza kuti Zimbabwe ichiri kutedzera kugarisana nenyika dzimwe dzemuAfrica zvakanaka. Asi chikuru chatinozoona ipapo ndechekuti zvendo dzakadai dzemhando iyi dzakafanira kuti dziite kuti izvi redu rinzvike mune zvisungo dzatinoita nedzimwe nyika, zvakare zvichiita kuti Zimbabwe iwane mikana yemune zvemabhizimusi nekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nenzira inounza pfunditso.
Ko musangano uyu watinonzwa kuti wakanangana nekuti vakude nezvisungo zvekuti Afrika inge ichizvimirira isinganyanyotarisira kubva kune vanopa rubatsiro, mungaona zviri zvinhu zvinobudirira here izvi tichiona mamiriro akaita zvinhu muAfrica?
Dambudziko nderekuti nyika dzakawanda muAfrica dzinotaura kuti dzinoda rusununguko kubva kune avaimbotitonga kare, asi dambudziko riripo nderekuti nyika dzemuAfrica hadzisati dzawana kuzvitonga kuzere panhau yekuti nhau yezvepfuma yemuAfrica tichingoiona kuti ichingori nevapambepfumi nezvimwe zvaangodaro. Asi chinhu chatinotarisira kuti chinhu chakanaka kana nyika dzemuAfrica dzichisimukira kuti dzibetserane dzisingatsvagi rubetsero redzimwe nyika. nekuti kazhinji kana muchibetserwa nedzimwe nyika idzodzo nyika dzinobetsera dzinenge dzichida kugadzirisa politics dzavo kuti vavange vari pamusoro pevanhu vemuAfrica.
Vanhu vanga vachimbochema chemawo munyika kuti mamiriro akaita zvino mupfumi wenyika dai vanga vatumira kana gurukota.
Zvemakurukota tinozvinzwa kuti zvinogona kuitika, but pane yatinoti zvoni isusu protocol kana uchienda kumisangano yakafanana neku-AU neku-United Nations kuti misangano panodiwa vatungamiri venyika kuti vave variwo vanenge vari ikoko.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vemasangano akazvimiririra vari kunyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda nemasangano avo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevatori venhau. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano weredzim rights vaok Machisa vanoti hurumende iripo yatadza kugadzirisa kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti vanenge vachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitwa nguva yamugabe zvinenge zvakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment nyowani. Ngativei negovernment nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhabu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa you see kut for instance mademonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isis we see those as indications kuti operational space is still shrinking. And also if you remember with my shootings that happened in Harare, those things are instill a fear in people. So the noise that difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti uwandu hwevatori venhau vari kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatatu venhau dzakwira zvikurusa zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatatu venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Risangano reChief Cast Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsvakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reCivicas vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri mu yakafanana nenyika dzakaita seAngola seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti izvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tetiti pachine udzvanyiri ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa masondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka
vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi yakanangana nekupi isu hurumende iripo itsvai yesecond republic yakanangana nekutaura nevanhu nokuti vanoshandira vanhu naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii
asi vemasangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimbisa asi pasina chinozobuda ndakamirira Studio 7 kwaBulawayo ndini Gandri Maramba.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nevamwe vakuru mubazi ravo vari kubhinga uko vari kuda kuedza kuvhura masaisai ekuti vanhu vakwanise kutepenyura. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu aita hurukuro nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana.
Kuna maareas okunana bhinga vanobata maradio namatv kubva kuZambia nedzimwe nzvimbo vasingabate matv namaradio emunomo. Saka tiri kunokomishina matransmitters nokunotaura namadzimambo navamwe vese kuti tione kuti chii chimwe chatingavabatsira nacho. Saka patukenda ipapo tukenda netransmedia vanogadzira matransmitter, tukenda newe BAZ Broadcasting Authority of Zimbabwe vanova vanolicensa mafrequency. Tiri kutarisira kuti masvondo namakora nguva chinguva chinotevera tichange tichitanga macommunity radio. Saka kana bhinga is one of the areas atiri kukonzesa kuti kana tikatanga one of our community radios ikoko zvinofamba sei. Saka tiri kuenda inini ndinge ndiripo, minister vamai Mutsangwa anenge varipo, ZBC inenge iripo, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge iripo, Transmedia inenge iripo and so on. Tina mamwe maradio edu ofu tatichanofamba dzimambo ikokoko. Takakoka chairman wekomiti yedu yemedia vanobva kudivi rinopikisa vaprince Vanda, Prince Dweko Sivanda. I believe kuti vachange variko nedzimwe nguva. Tiri kuita izvi sehurumende, hazvisi kuitwa zvepolitics kana zvepati. Ihurumende iri kudhiriva maproject to its people, ndo zvatinge tichaita. Tabva koko tichaenda tichaita bhinga, tichaita kama tivi, tozobvako todarika nekumatransmitters edu ari kukenma kunana Lupane, tozosvika Burwayo. Saka tingangoti tiri kutowa Matebelele North nekuti tichange tibata neVictoria Falls ipapo newange.
Saka munenge muchipa vanhu vemunharaunda iyi mukana wekuti vatange maradio station avai?
Hatisi kuti tiri kuti vatange maradio stations avo nokuti at the moment hatisati tava seminista satanyatsofunga kuti tatinoti community chii, but nyaya yekuti people vakaita sekubhinga kuti matonga, can we consider them a community? Yes, but is that the definition yatingashandisa kana tava kuchi license macommunity? Hatizivi, asi tichaenda kunoteerera matauriro avo namafungiro avanenge vachiitawo kuti isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvikadai zvikadai zvikadai, nokuti munew dispensation tinoti tinoteerera zvinotaura vanhu.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere pa Facebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa neEuropean Union rinoti zvuru nezvuru zvevanhu zvinofa zvisina shumo muAfrica nekuda kwemishonga isiri yechokwadi kana mimwe nenge yakafanana neinofanira kurapa zvirwere. Vanhu vangangosvika 10 vaurayiwa, vamwe zviuru makumi masere vachibviswa pamisha yavo iri mumatunhu akadzikira mushure nekunge dutumupengo Cyclone Gaja rarova dunhu riri kumahombekombe kwekuchamhembe kweIndia. Vamwe veruzhinji kwamutoko mudunhu reMashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto munambudzi gore rakapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe nezuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakapfara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita sava Kingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Nyaya yemuspecialist yakatarisa mamiri akaita zvino kwatiri hazvina chiedza ndokuti dainei dispensation yekuti tinotaura tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti ayo apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation zvizvo chongo dzedu new dispensation haisati yanochiedza maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kuchanonyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita izenda ndemumwewo akapinda musangano wanezuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi hapadzanga hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka ikatozwa kuti ine mapfupo mangani sekuti mukatarisa kuti kana takusunga kutoenda chinonzi network ende mukatarisa muchaona kuti iko tiri vanhu vaya vari kurama upenyu hwekunge tisiri muZimbabwe.
Vamapango mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiriita munoziva hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new government, yawa Emerson Mnangagwa, wona izvangaita because people are suffering.
Amai Shalin Makomo vakati hurumende yava Mnangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Semunharaunda kwamutoko tokufara kwazvo new dispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwaakusingataurike bakuno kwakwakatonyangaridza kuti unotaura zvakaipa pamusoro pa president zvasingaitike baizvozvo. kuzvuta ngotaura toda kuona kuti baturipi kana kuti baturipi pepa maelections akona vakatotemana vakatogurana makumbe izvozvo vamwe vakatoitwa masociris asi kune dispensation yakatiitira zvakanaka pane zvakadodaruva zvakaitika.
Mumwewo mugari akapinda musangano uyu akatenda mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vamugabe pachigaro uye akati vana vezimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa taakapasa chiika chekuratidza munagaro kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti anoda chigaro changu. Mugabe aitoona kunge nyika ino imbe yake izvo chokatiposani taitoona kunge nyika ino imbe yake vati munangagwa akakutsivatidza kuti kana ungoti muzimbabwe une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neivhe munhu ari pamusorosoro yeye zvakwa uriwe kuti une kareji here yekugona kuramba.
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangusha.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatari kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya dzenjodzi mumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.
Ndanzomere kurira
tepia
pane watakuno kushira
watakuno
kushira pia nuwatunga mira pia nuwafunga natichene seranzira
chene zanzira
hachitetembe nyama
ayo
chinotetemba pakatipe hana
pakatipe
hana chokuita pana
apana
kungo mira mere ya mangwana
mere ya mangwana
munotifuzire napano watamo munotifuzire
Takure,
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 Nako Kamboka Wingi D na Oliver Mtukudzi pakati pekusuwa tiosika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sangana inesu zvakare mangwana apo paticha kupai zvakare chimwe chirongwa. Anoku woneka ine mufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wala mugela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abangamachumi amane lambili engozini yebhasi elumathe umlilo ocatshangelwa ukuthi ubangelwe ukudubuka kwetanka legas ebelise bhasini. Umkhokheli wabandla MDC uMnumzana Nathan Chamisa uyaxolisa ngokuthuka abalandeli bakhe athe iziwula, kodwa bangamxolela na abalandeli bakhe.
Sizwile inkonda kathi amyesa, sizwile kumaphephandaba lakuma-TV, kodwa abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwa ukuthi yibini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo asebe ilahlekelwe.
Uhulumende wase-South Africa utshela izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphuthumeziye lama-passports amatsha uyalungisisa ama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukubhubhe abantu abafika amachumi amane emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eBeitbridge ngemva kokuba ibhasi ebelubhekise eMusina ivela edolobheni leZwishavani ilumathe umlilo eWest Nicholson. Kucatshangelwa ukuthi ibhasi leli belithwele itanka lomoya wegasi yokupheka olumathe kwaqhamuka umlilo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lalabo abakade begade libhasi ngabathenga impahla kule South Africa eMessina bezothengisa kuleli, njalo libhasi ethiwa Brooklyn belibathwala besuka edolobheni leZwishabani liphinde liphenduke labo ngemva kokuba sebethenge impahla zabo. NgoLwesine libhasi isuka eZwishabani ilubhekise eMessina yadlula eFlabosi leGwanda. Kuthe phakathi kwamabili igwele umathe umlilo phambidlana kweWest Nicholson okungaba ngamakhilomitha angamachumi ayisithupha lapho usuke edolobheni leGwanda. Abantu abangamachumi amabili lasikhombisa basinde kulingozi batholelwa esibhedlela esikhulu seGwanda, kwathi abathathu abatheka kubi badluliselwa esibhedlela seUnited Blue Hospitals e-UBH. Amapolisa akhiphe izidumbu zabantu abangamachumi amathathu lambili ebhasini, kodwa kucatshangelwa ukuthi abanye bathe baba ngumlotha. Iningi lalabo abathele ebhasini lizelele ngamathambo kuphela. Imbangelo yomlilo isacwayisiswa, kodwa kucatshangelwa ukuba kungabe kudubuke itanka legasi yokupheka ebeliphakathi kwebhasi. Umtshayeli walibhasi uMnumzana Ndabezihle Leni Sikhosana ngomunye walabo abasinde kulingozi, njalo ukuthi baqale bezwa umnuko ingathi ngamafutha epetulo andubana kulumathe umlilo.
sesikhula off the road ukuthi sime sithe ukuthi ngabe kuyini the time apply ama grants ngilo wathola ngamandla baba akhala mipaso yonke phambili ngokuscreen ngazabona lapho siyafona umlilo vele wathola ipaso yonke ngazabona ngichaza ukuthi singaphuma sithi
uNkosazana Simangaliso Ndlovu ngomunye walabo abagadele ibhasi eShabani njalo ukuthi usile ngokuphuma ngefasteli kule bhasi.
Mina ngiphume ngewindi bengihlezi phakathi laphakathi, so mina ngiphuma ngewindi, so abaningi bayehlulekile kukuma ngoba baphumile babe balutshane kakhulu. Kulo mama ade ngihamba laye angimboni ukuze kube nakhathisa, so ngicabangele ukuthi mhlawumbe utshele phakathi.
UNkosazana Siboniso Nyathi yena ogadelela ibhasi egwanda lomkakhe uthi bobabili basinde kulingozi ngoba bebehlezi phansi komnyango. UManyathi uthi iningi labantu lijele ebhasini.
Sesingakafiki emakhaya, sesisangemakhaya ngiqala ukubheka empepheni kwayo nathi hlezi sithinda ngase ngitshaya isivalo utshayani kwami isivalo ngakuqa ngabanyanana ngase abaningi sesele ebhasini.
Umfundisi we-Methodist Church eShabani uReverend Lindsay Nleya ubehamba lomunye obaba olahlekelwe ngumkakhe lomntwana kulingozi njalo ukuthi lingozi izwisa usizi.
Yasilusizi kakhulu, yinto ebuhlungu leyi ukuthi abantu kulahleka abantu abanenkangaka. Ayisiyonto elula. Ngilamalungu amabili, la malungu amabili ngama-members of one family, umama lomntwana. So ubaba khona ngilaye lapha kakwanisi lutho. So okutshengisa ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwe ngendlela enje. So
omunye olahlekelwe ngumkakhe ngumnumzana Lazarus Piri owenkankeza eFlabusi njalo usole kakhulu abacitsha umlilo ngokubhuza ukufika.
Okumele sisincedise amasinyane sihlekile ukufika ngesikhathi. Mhlawumbe nxa singakhangela njengemota ifike kathi 16 ngemva kwe-5 hours to 6 hours khona ifika itizocetshwini akuncedi ukubana kade vele befuna imbangela yokubana khona unkosikazi akwanise ukuthi aphume ayabalekelise kuyadinga izinto ezingekho ezingakithi.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala kwelezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube uveze ukudabuka ngali ngozi njalo ukuthi uhulumende uzancedisa izimuli ezilahlekelwe isihlobo kulingozi.
As government sivele siyaphathisana lezimbuli, yinto eza kulokhuzulu ezalungiswa, but I cannot just determine ubani na kuyini ozakwenziwa, but I know very definitely the government will chip in.
Izihlobo zomnikazi webhasi le ezifike ezibhedlela zizobona abalimeleyo kazithandanga ngokuxoxa le ntatheli zindaba zisithi zizakhipha umbiko ngemva kokucwayisisa imbangela yalingozi. Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uyazise isihlobo ebezibuthene uthi amathambo lezidumbu ziza kuyahlolwa ngemitshini ye-forensics ukuze kwazakale ukuthi ngezabobani. Uzulu ocabangela ukuthi angaba lezihlobo ebezikula ibhasi ukhuthazwa ukuya esibhedlela esikhulu seGwanda. Ngimele iStudio 7 ngise-West Nicholson ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo, lanxa amapholisa esithi abantu abafele engozini le bangamachumi amane lambili, inkampani ye-Brooklyn Express ithi bangamachumi amathathu lanye. Umqondisi wenkampani le umnumzana Nqobile Ndlovu wethule umbiko namhla ntambama esithi ulusizi kakhulu ngalingozi njalo uthumele amazwi enduduzo kumuli zabafi labalimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelweyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lifika siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise Ethiopia lamuhla emhlanganweni wenkokheli zamazwe akuzwekazi le-Africa we-11th Extraordinary Session of the Assembly of the African Union ozaqhutshwa kuyonale impelaviki. Kukhangelelwe ukuthi umgcinisihlalo we-African Union, uMnumzana Paul Kagame we-Rwanda, uza kwethula izinqumo afisa zamukelwe ngamanye amazwe isihlalo lesi singathathwa ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi weGibhithe ngomnyaka ozayo. Sixoxele uMnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Uchanisa ovezethulela intatha lezindaba umbono wakhe ngokubizwa kwakhe ukuyafakaza ekomishini ecwayisa ngodlakela olwenzakala eHarare wafa abantu abayisithupha lapho athiwe khona abatshengiselayo ekhuluma esigodlweni sebandla le-MDC eHarare. Exolisa uChamisa uthe ubengajonganga ukuthethisa abasekeli bakhe loba ngubani owatshengisela mhlaka 1 Ngcwabakazi njengoba lokhe kulilungelo lomuntu wonke elizweni ofuna ukutshengisela. Kodwa ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva ekhuluma le-Studio 7 uthe amazwi kaChamisa aveza ukungabi losizi kulabo abalahlekelwe izimpilo zabo ezandleni zebutho.
Inkulumo zikaChamisa zitshengisa ukuthi kasomkhokheli olesineke labantu laba abathi kulahlekelwa izimpilo zabo. Njalo simbona engumuntu ongalanembeza ekuthini abantu abanye bakhalela izihlobo zabo. Kodwa yena uthi abantu labo bayizula.
Kodwa umunye okhulume le-Studio 7, uMnumzana Mthulisi Ncube oyisakhamuzi seHarare uthe uChamisa engabe ekhulume lawa mazwi engumuntu obezama ukuzihlambulula kusehlakalo sika-1 Ngcwabakazi ngoba zebhekane le nkinga yokude ngabotshwa.
UChamisa kumele limzwisise ukuthi amazwi awatshileyo izolo lana uwatsho ngenhliziyo lana engahlalisekanga ngomuntu olesikhathi ehlukuluzwa ngamapholisa kahulumende, njalo siyananzelela ukuthi kathesi sebe sithi nguye wabangela lolu udlakela. Kungabe kuyindlela kade bezama ukuthi laye asihlamvulule kuyo.
Kodwa abanye bathe kuyadanisa ukuthi uZulu ukhanya sephatheka inkulumo kaChamisa ekhohlwa udaba oluyilo olumele lugcwayisiswe olokubulawa kwabantu lokuthi kanti vele ngubani owapha imvumo yokudubula abantu. UMnumzana Ntokozo Mabhena okhulume le-Studio 7 uthe sokusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selithethe lesi sehlakalo lasithuthukisa njengendlela yokukhohlisa uZulu ukuthi owathuma amasosha ezobulala abantu ngubani.
Abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwa ukuthi yikwini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi i-justice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo.
Kunjalo nje isikhulumeli sekomishini yona le ecwayisa ngodlakela luka-1 Ngcwabakazi uMnumzana John Masuku uthe ukubizwa kukaMnumzana Chamisa ukuthi azofakaza akusikho kuthatha icele, kodwa isigaba sokuthi laye uChamisa azofakaza njalo ikomishini isazonxusa wonke umuntu ofaneleyo ukuthi azofakaza esigabeni esiphambili.
Uqakathekileyo ukuthi lapha okwalesi sikhathi ikomishini ubonile ukuthi ufanele ukuthi ibize uMnumzana Chamisa. Ngakho-ke ikhangele uqondane loMnumzana Chamisa. Nxa kuza kuba nalokhu okuyabe kufuna umongameli iza kubona njalo ngenye indlela.
UMnumzana Chamisa yena wembe phansi tshela intatha ezindaba izolo ukuthi vele akasoze ayefakaza phambili kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa nabasekeli bakhe uMnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mahadi labo benganxuswanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Sibonge uGibson Bebe obesethulela udaba lapho umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ixolise ngokuthi ngokuthuka abalandeli bakhe athe yiziwula. Kathesi ke sesizwa lithulela udaba olwe-Ethiopia lapho umongameli Emmerson Mnangagwa lubhekise khona sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva.
Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations, imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela ambona kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwe kazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufisa ngamanye amazwe jike.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano kuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwa lilamali kumbe kufanele abe khona.
Okufuze sikunanzelele ukuthi umongameli Mnangagwa kusasemutsha ekubuseni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe. Yinto yokuqala. Okwesibili, kuqakathekile ukuthini nxa kusenza izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina ku-international relations. Kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU. Yikho ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akunamali ezilizweni kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo lulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane nelizwe kathesi. Yikho ke ambona ukuthi into sesingathi siyenze ngathi sibabaze kakhulu.
Enye yendikimba yalomhlangano ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donuts. Ubonele Afrika lizimela yini kumnyaka ezayo?
Abokhulumende base-Afrika kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa babekwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola ixesha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Africa. China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU ngaphandle kwakho lokhu kwamanye amazwe lase-China encedisa khona siyabona ukuthi abantu basuka behuqulizele umkonomi wabo nento ezifanayo lazo nalezo.
Lo umnumzana Richard Mahomva ingcweti ecobongola ezombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa selixwayise izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezafaka izicelo zencwadi zokuhlala eSouth Africa okusemthethweni ezithiwa Zimbabwe Exemption Permit besebenzisa amapasipoti asephelelwe yisikhathi ukuthi balethe amatsha kungakedluli umhlaka 15 kumpalakazi wona lo mnyaka ngoba bengehluleka lokho ngeke baphinde bazithole lezi ncwadi. UBenedictin Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni ethulelwa bezindaba lolugatsha luthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezimbili 1932 ezafaka izicelo zamaphemithi besebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi. Lolugatsha luthi imizamo yokuthi intana labeZimbabwe laba ukuthi balethe amapasipoti amatsha okuzafakwa kiwo amaphemithi abo yonke ichaya etsheni. Lolugatsha luthi amagama alaba azafakwa ekhasini lebulenjini le-VFS ukuze nxa umusa usuvaliwe kungabi khona okhala ngomunye. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena ongomunye wabasebenza katalala ukuze amaphemithi la atholakale ukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi batshelane ngalolu daba ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalo hlelo.
Lokho kutsho ukuthi abantu lamaviki amabili kumbe amathathu ukuthi bahambise amapasipoti abo amasha emahhofisini awe-VFS. Thina-ke njengeZimbabwe South Africa siyanxusa-ke wonke umuntu owa-aplaya i-permit esebenza ipasipoti endala ukuthi ahambe masinyane ayefaka ipasipoti yakhe entsha.
Phakathi kwabafaka izicelo abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,188 lolu gatsha luthi seluqedile ukuhluza izicelo ezingu 178,172. Iningi lala maphemithi abanini bawo sebawathethe kanti amanye asabalindile e-VFS bese kusiba lamanye asaqediswa iziphathamandla zalolu gatsha lawo okhangelela ukuthi athunyelwe e-VFS kungekudala. Lolu gatsha luthi luzabe seluqedile ukulungisa amapemiti la mhlaka 30 Lwezi 2018. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezimbabwe kwele South Africa, Peace and Democracy Project, umnumzana Gilbert Moyo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuthi la amapemiti sekuthethe umnyaka ukuthi aphume, kanti ukuphuza kwawo lokhu sekuthwalise nzima abanini bawo.
Abanye bamiswe imisebenzi, abanye amabhenki ayavala amakhawunti abo ngendaba yokuthi amapemiti akaphumi. So siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle, kodwa silokungabaza, silokwesaba, silokwethuka ngoba asazi ukuthi yini ebenze bathatha isikhathi eside kangaka.
Amapemiti la abeqhubeka elokhu evuselelwa kusukela ngo-2010 asencede kakhulu izalwane zeZimbabwe ebeziphila lokusebenza nzima yinxa yokuba selizweni ngokungekho emthethweni. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje sixoxa ngokwanda kwengozi zemgwaqo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umahluli wedale lomthethandaba weMelika usenqume ukuba isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump iWhite House kumele sibuyisele incwadi zokusebenzela kulesi sigodlo kuntatheli izindaba yomsakazo weCNN uJim Acosta owathathelwa lezi ncwadi ngemva kokubuzisisa uTrump imibuzo eyamcunulayo. Umlilo omkhulu okungakaze ubonakale edolobheni leCalifornia kweleMelika usubulele abantu abangamathumi ayisithupha lantathu i-63 kwathi abangamakhulu ayisithupha i-600 abaziwa ukuthi bangaphi. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi bazimisele ukuphindisela ukunqotshwa abakwenziwe liqembu le-Bulawayo Chiefs kuhlandla lakuqala elemidlalo yesigaba se-Premier Soccer League. Intathezi indaba yitheze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu utshele intathezi indaba zemidlalo ukuba uyazi ukuba iqembu lakhe lingagxoba ikhasi lebhanana nxa lingayekethisa ukubopha ziqini emdlalweni walo leli eBulawayo Chiefs ozaqhutshelwa enkundleni ePapa Felix ngentsonto yemini. Iqembu leChiefs litshaye leHighlanders nge-1 kanyaya emdlalweni ohlandlela kuqala elemidlalo yalonyaka, njalo leli lisekunqoba iningi lamaqembu amakhulu adlala kusigaba seCasilaga Premier Soccer League. Kodwa uMadinda uthi okungamelanga ngaba kuvumele ukuba libatshaye lize libaphinde umphehlo.
But we still want to fight. So we call us a male to still do a back to back. That is the last call of so man is gonna revenge that.
Iqembu leChiefs kumele lithole imiklomelo emibili kumidlalo emibili eliselelayo ukuze libe liqiniso lokuthi lizakwala lokhu lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo, njengoba lisasengozini yokugunyulwa nxa lingehluleka ukunqoba kuthi iqembu leniyithuthe elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni linqobe kuyalo imidlalo emibili eliselelayo. Iqembu leChiefs lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnambili kuthi eleniyithuthe lilemiklomelo ngamashumi amathathu lantathu. Imidlalo yeviki lamashumi amathathu lantathu iqala kusasa lapho intshantshu zalonyaka iqembu le-FC Platinum elizemukela khona iqembu le-Ngezi Platinum Stars enkundleni yemandaba, njalo inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba yikho lapho ezahle iphe khona iqembu le-FC Platinum isicoco seligi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Herentals lizadlala lele-Chickenini ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo City lizadlala lele-Capes United ngase-Papa Fields, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-ZPC Kariba ngase-Rufaro. Ngensonto iqembu le-Dynamo lizemukela ele-Mtare City ngase-Rufaro, iqembu le-Triangle lizadlala lele-Nikroot ngase-Kibo, iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele-Shapane Mine ngase-National Sports Stadium, kuthi iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Yata ngase-Ascot. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday. Uhlelo Woza Friday lamuhla silomhlabeleli weZimbabwe uSimbarashe Charanda ocula ingoma zeAfro Soul Reggae eSouth Africa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaswanda.
Ngini abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khona ngale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba C.
Hello kuzalwa uSimbarashe Charandura. Ngizalelwe kwaBulawayo esizinda esengikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School, ngaqedisa eFounders High School naye college eZim College. I think ngi influence nabantu ebemphila nabo njengomama, umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from the music yasekhaya.
Pete uSimba C ijahala kuntotisa tshunwa kobulawayo sihlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Unendlalade lakhe alikhiphileyo lonyaka ngo-June lithiwani.
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords. Ine 14 tracks, ngifeaturisha ama artist amaningi like Ojohn Dillinger, iproduce ngupapi Nsenga, Alastair Mshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanyake uyathandeka uSimba C. Sikuhlelo labantu woza was a Friday. Yena usebenzele labantu abaningi okwamagama.
Ngingadlala lo Yvonne Chaka Chaka, who is also a mentor yami. Ngidlale labo Vusi Nova ku Evening of Love earlier this year, eSun Arena ePitori. Vusi Nova, Kelly Khumalo, Ndando, Something Soweto. Yabantu as well that are about influence in music yami as we speak. Within those years, sengwazi sengihambe places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area.
Ungakathi Phethe weSimba C, i-album yakho le itholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa. And online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer, it's available. Laba bafuna amakopi bengekho lapha eGoli, bengakwazi ukuthi be-order through i-website yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke izingoma zikaSimba C ngimpe silaye kuhlelo lwabantu, uhlelo woza woza Friday. Kungena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala-ke kuleli viki sithi balaleli, hlalani khona ezinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7. Igama lami ngizachitha Sibanda, lisale. I ain't needing no big love no more. Baby girl, know that I ain't coming back to you again. I've been warned, I've been told so many times.
Lo ke ngumculo ka Simba C o Simba Rashe Chabandura siwethulelwe obexoxa ke lo msakazi we Studio 7 uEzra Chisa Swanda silethemba liukholisile uzwa uphoma ngapha emsakazweni we Studio 7 olivalelisayo ke musithanekile mhlanga ngikhona apha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.